Vachivhura zviripa mutemo musangano wemazuva maviri wekusimudzira utongi hwejekerero yekurwisa uori wehigh level conference on the promotion of good governance and fight against corruption muguta reghaborone nhasi, mutevedzeri wemukuru weimf amai Andonette Tsayei vati Zimbabwe imwe nyika dziri kuedza kudzika urongwa hwakanangana nekurwisana neuori. Vaenderera mberi vachiti vatungamiri vemuafrica kusanganisira vaemarson Mnangagwa vari kuita zvese zvavanogona maringe nekuti zviwanikwa zveveruzhinji zvishandiswe nemazvo.
Chinonyanya kukosha uye chinhu chechitatu chinounzwa nenyika zhinji kuve nechokwadi chekushanda pachena uye kutarisirwa kweveruzhinji kwekudyara kwakadaro.
Amai Tsayei vati nyika dzinoti Botswana, Zimbabwe, Mauritius pamwe chete neGhana dzakadzika urongwa hwakanaka hwekugadzirisa upfumi kunyanya munyaya dzemari dzisina kuchena kana kuti money laundering muchirungu.
Botswana, Zimbabwe, Mauritius neGhana nezvimwewo kuremekedza mutemo nekodzero dzemidziyo. Izvo zvoita kuti vanosima mari dzavo vasime vachiziva kuti hurumende yenyika iyoyo icharemekedza zvisungo zvemutemo.
Muhurukuro nestudio 7 kumuchato wemusangano uyu, mukuru muchikamu chekuferefeta mabasa emari inogona kuzoshandiswa mumabasa eutororo nezvimwe zvisiri pamutemo kana kuti Financial Intelligence Unit munyika vaOliver Chiperesa. Avo vapinda mumusangano uyu vanoti IMF yabaya dede nemukanwa mukupembedza kwayo Zimbabwe.
Mugore ra 2019 nyika yedu yeZimbabwe muna October yegore iroro yakaiswa palist yenyika dzainzi hadzina mitemo nemainstitutions akanyatsokwana ekurwisana neatinoti mafinancial crimes and neanti-money laundering. Saka taiswa palisti iyoyo neinonzi FATF. Takakwanisa kushanda nemastakeholders akasiyana-siyana munyika tichiisa zvaidiwa, mitemo yaidiwa, tichistrengthena mainstitutions aidiwa ekuti tikwanise kurwisana nemafinancial crimes munyika medu. Saka zvinove izvozvo zvakazoita kuti kusvika muna March 2022 tibviswe palisti yeFATF yenyika dzainzi hadzina framework dzakanyatsonosimba dzeanti-money laundering.
Kubva zvakaumbwa chikamu ichi munyika, vachiperesa vati vakawanda vasungwa.
Zvechokwadi chaizvo, tirikuona quite a lot of progress. Tine zvakawanda zvatofanira kurwisana nazvo. Kurwisana necorruption haisi event imwe chete rwendo. Saka ndirikuona kuti takwanisa kuisa mastep akasimba pamakore mairi matatu apfuura.
Asi nyanzvi munyaya dzezvaupfumi, musangano weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende yakafanira kudzikisa geto mukuona kuti mitemo yakadzikwa iri kushanda nemazvo.
Zimbabwe taane mitemo yakanaka yatakadzika, asi kwatinongoda kuti tinge tichiimprova kunyaya yekuchidhila nemamwe maleakages atiri kuona muekonomi anosanganisira kunyaya dzesmuggling especially yemaminerals. Zviri kuita kuti senyika tinge tichirasikirwa nemari yakawanda pagore rega rega.
Masangano anorira kodzero dzevanhu nemamwe mapanzi eUnited Nations anoona nezvemafambisirwo emari ari kupomerawo hurumende yeZimbabwe mhosva yekushandisa mitemo yakaita seweFinancial Action Task Force wekuona kuti mari hadzipinde nemunyika kunobatsira zvikwata zvinofurikidza mwero kuzvinyirira masangano akazvimirira oga. Mukuvandudza mutemo weFATF uye Zimbabwe yakabva yati yave kuvandudza mutemo unoona nezvemashanduro emasangano akazvimirira weprivate voluntary organization 8 izvi zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.